Takaoya for Hollywood and the co-finance Zimbabwe Championships of Performing Arts. Entire will participate in the World Championships of Performing Arts.
Wakabuda sei pa makwikwi aya pane mamendura akawana here.
Ndakabuda zvakanaka. Nini ndakazowana 2 magold ne 2 masilver. Ndakazowana gold nembira because ndinoita mbira nemazvimba. So ndakawana nema instrumental nema silver nema vocal nema original works.
Wakatanga rini kuridza mbira uyezve unotambirwa sei nevamwe?
Ine 10 years saka iyezvino ndane 7 years ndichitamba mama instruments aya.
Zvii zvaungati wakadzidza iko kuno kuAmerica zvauchanodzidzisawo vamwe kumusha?
Vanoudza kuti vanhu vanoita performing arts vasanyare kuti vaexpose art yavo. Ndichovayeuchidza kuti vauye pamastage kuti vaite maperforming arts kuti vazozivikanwawo nevamwe globally nenationally futi.
Semusikana wechidiki wakawana rutsigiro here kubva kune vabereki vako kuti uzosvika pawasvika apa?
I suppose ndandinayo yakanyanyisa and ndinozviziva kuti kana ndandisina support iyoyo ndinenge ndichitomboli panapa. Vabereki vangu vakandibatsira zvekuti pamaprojects angu ese ekuita fundraising kubvira January. Patakaita festival yemarimba muna May takakwanisa kuti zikopa itozivikanwa ipapo. Takawana sponsorship pacorporates akasiyana-siyana. Ndakasupportwa nevabereki vangu ese kubvira January.
Vazhinji vangada kuziva kuti iko kuno kuAmerica zvakanyatso kubata moyo ndezvipi zvaungade kuti vamwewo vazowana vachiwana advantage kwazviri munguva inotevera?
Experience yekuHollywood yakasiyana zvekuti takaenda kuUniversal Studios and takaona kuti mamovie nematv show atinoona patv everyday tichiendeswa pamarides akasiyana. Saka takaona kuti experience iyoyo inofanira kutowanikwa nevanhu vese varimo, inofanira kutoitwa nevanhu vese vari munyika yedu muZimbabwe.